3 7 8 0 1 7 8 cross 13 checked.